Vashitaura vari muenzano anoremekedzwa pamhemberero dzarongwa nesangano reZimbabwe Congress of Trade Unions dzaitirwa kunhandare yeGwanzo raMuharare. Mutevedzeri wemutungamiriri wehurumende uye vari mutevedzeri waMorgan Tsvangirai muMDCT muzvare Tokozani Kupe vati zvinhu zvichange zvanakira vashandi vese munyika pamwe neveruzhinji kana bato ravo richinge rakunda musarudzo dzakatarisirwa kuitwa gore rino muzuva risati ratarwa.
Ndikuwana kuti PM iri kuti workers under siege, organize, unite and fight on. In 4 months' time, workers will not be under siege. In 4 months' time, Mesa, you will have a better life. In 4 months' time, the people of Zimbabwe will live in peace and harmony. Ndakukutenda izvikuru nekuya kwamaita pano. Ndichiti isisu tida kukuvimbisai. We are going to create decent jobs and decent salaries for you. Because we are alive to the fact that development is about the people. Development is about jobs. Saka mwedzi mina inouya mese panapa munenge makunjemerera muchiti ehe, finally we have a freedom. Finally takuenjoy our freedom yenu. Finally taane upenyu wakanaka.
Muzvare Kupe vati chinodikanwa kuti vanhu vawane mabasa pamwe nekuti upfumi hwenyika husimudzirwe kuwanikwa kwevanhu vanouya kuzosima mari munyika zvinozoita kuti maindastiri avhurwe.
Zimbabwe nyika iyi inoda new money. We want new money in this country. Zimbabwe nyika iyi inoda mainvestors akawanda. Toda kuti mainvestors auye munyika inoyi vauye kuzobaka mazifactory. Kuti mese muwane mabasa. Asi isusu kana tichitaura kuti we want more investors to come to this country. Munozoza kunzi mavatengesi makuda kutengesa nyika. Inini saTokozani Kupe zvikanzi ndiri kutengesa nyika nekunza mainvestors. Inini ndichiziva kuti ndiri kuti upenyu hwevanhu huchinje. Let it be so.
Gurukota rezvemari vatendai biti avo vataura vakamirira MDCT vati misariridzwa yose muchibvumirano chezvematongerwo enyika ichazadziswa sarudzo dzisati dzaitwa. Asi ZANU-PF yakabuda pachena kuti haisi kuzobvuma kuti mashandiro anoita mapurisa nevari muchiuto avandudzwe.
Pataya kusvika mwedzi uri kuteera-teera apa, amai chimbotiberekai tirove vanhu sevanhu. Munhu anofanira kudyiwa oenda kumba, oenda kwazvimba unorima. Nekuti maZimbabweans taneta. We want real change in this country. We want real transformation in this country. So in the next 3 months, we are going to make sure kuti ma reforms ese asara anosanganisira security sector reform, anosanganisira media reform, anosanganisira ZEC kunyanyanya staff ye ZEC taisa vanhu vanoteerera vanhu, anosanganisira nyaya ye voter registration. Munhu wese ngaano register ku voter because our pen is our bullet. Hatishikuda kuti election iri kuuya iyi pange paine muZimbabwean. Not a single Zimbabwean should lose life because he or she has decided to say no to ZANU-PF.
Mutungamiri weZCTU vaGeorge Nkiwane vakurudzira vashandi kuti vapindewo munyaya dzezvematongerwo enyika uye kuti sarudzo dziitwe murunyararo.
Regai nditaure ndichiti isusu sevashandi, seworking class and a conscious of our class interests. Yava nguva yekuti zvindiite kuti zvinhu zviitike. Sezva tinoda tikatadza kutilta the balance of power in our favor. Zvose zvatinoti tinoda hatigoni kuzviwana, ende izvozvo tinozviita chete nekubata agenda yedu kuti zvatiri kuda isu sevashandi ndezvizvi. Mapoliticians anoda kuenderana nesandow vote yangu chiita izvi zvandakabata. Ngatichibvai kukuba pakuva masubject enyika iyi, tive maactive citizens enyika ino. Nyaya dzekunzi mashandi musataura politics, tikasadzitaura dzotaugwa naani kandi. Tinonzi tisataura politics kandi anofanira kudzitaura ndiani? Ma decisions are not talk about politics that it affects us on the Musata Uraram if I am a Manaraze Makwai. Zinoye, Zino Mugazona, Taku Pengareka, the Tower, Zilagu, Tasinkanaka, Tower, I would have a politics in Jisu. Not what affect I sue the Savaka, never send any Kaido.
Vashta Ropa, member Rodzet Kwaku Railton Sports Club, Zarongwa Nesangano Reconcerned Affiliates of ZCTU, Sachigarwe National Constitutional Assembly, Valav Mo Maduku, Vashora Zanu PF Pamweni Mapoka Mavire MDC Arimu Urumende, Vashti Mapato Ese Aya, Aka Zarambava, Vamaduku vata hapana chakaitwa neurumende mbatanidzwa kubva payakaumbwa, saka nokudaro vati vava kuumba bato rezvematongerwo enyika.
Saka naku ya panapa kuno jaiwa mozo joina party ichazo forma na NCA kwete. Ndawe ya panapa kuno kutawara ya kucha forma party.
Membero za nasi, zaitwa apo ZCTU ya rambitzwa ni mapurisa kurati zira mne dzungwa njumbo munyika, zagaita semashingo, achita hava kwani sekuchengeteza vanhu vanenge vachirati zira. Asve Concerned Affiliates of ZCTU, varati zira kubva pagowero House muHarare, kusvika paRailton Sports Club, vasina kupiwa mvumo nemapurisa. Kunyange hazvo mapurisa amboedza kuda kuvavhiringidza vari pakati pemhemberero dzavo paRailton, vatungamiriri vesangano iri, avo vangachisanganisira vaRaymond Majongwe, varamba vachienderera mberi nezvavanga vachiita, vachiti mapurisa haana kodzero dzekuvarambidza, sezvo masangano avo achichengetedzwa nemutemo, uyo unoti masangano akaita seevashandi haasungirwe kukumbira mvumo kumapurisa yekuita misangano. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.